Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi razivisa kuti bhanga raAFDB rakanzura chikwereti chine Zimbabwe kubhanga iri chemari inoita mamiriyoni mazana matanhatu nerimwe madhora $601 million.
And what we miss iyo kuti vachanga vachiedza pavanogona kuti tibhadhare maarias.
Zvataurwa navachinamasa zvatsinirwa neumwe mukuru webhanga iri vasibrita psoda avo vari kutungamira chikwata cheFDB icho chiri kushanya munyika. Vachinamasa vati mari yasendekwa parutivi nebhanga iri haisi kuzoshandiswa kubhadhara zvikwereti zvine Zimbabwe kumasangana nokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund kana kuti IMF pamwe nebhanga repasi rose reWorld Bank.
Kwete havabvumi izvozvo. Mari iyo tichawana inotobhadhara chikwereti marias echikwereti chavo chete. Hazviiti yeADBA kana yeAfrican yeIMF aiwa kana kuti yeWorld Bank. Izvezvo zvimwewo izvo tichange tichidhira nazvo separately.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makulu vanoti kukanzurwa kwechikwereti kuchabatsira nyika zvakanyanya.
Kwechikwereti ichi kuchaita kuti zvikwereti zveZimbabwe dzainazvo kunyika dzekunze chidzikire zvichabatsirawo kupa mukana wekuti kana vaakunokwereta kana kuti vaakutsvaga dzimwe mari zvinoita kureruka karipo mukati.
Kunyange havo vachitenderana vamehlo makulu kuti zvaitwa zvakanaka, sachigaro weZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabhenge vanoti Zimbabwe pane zvimwe zvainosungirwa kuita isati yakanganirwa zvikwereti.
Hakuna nyika yakapava kudero zvekuti African Development Bank inongomuka yoti takukanzurirai chikwereti chenyu. Hapana kana zvichange zvichiitika, hapana. Hakuna nyika yakapawa kudero nekuti iyoyo African Development Bank yamuri kutaura nezvaiyoyo yakabatana neWorld Bank neIMF. Vanga varimo munhu auye kunge vachiita inonzi program inonzi Heavily Indebted Poor Countries Initiative. Vakazoivandudza pane inonzi Multilateral Debt Relief Initiative yavanenge vachiti iwo nyika inofanira kuti izadzise zviga zvakawanda vasati vazenge vaikanzurira zvikwereti zvayo. Saka pari zvino nekutaura kwandaita ndichiri kukatya madzwa, asi ndingade zvangu kuti ndizoverenga mukati kati nezvabvumiranwa kuti chii chirimo, nekuti samazivira atinoita hakuna nyika ine munyepo wakadaro wekuti Zimbabwe ingangonzi yakanganirwa zvikwereti zvayo pasina kana zvairi kunzi iyo inge ichiita.
Zimbabwe ine zvikwereti kunze kwenyika zvinosvika mari inoita mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Zvichakadai vachinamasa vanoti hurumende ichaita musangano nemasangano ekunzi anokweretesa mari nechinangwa chekuti Zimbabwe ikwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva kumasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.